Vachitaura nevatori venhau pamuzinda wavari kushandisa mazuva ano, Bhishopu veAnglican Marare vachatgandia vati kubuda kurukita vanhu ava kunoratidza kuti zvinhu zvave kudzokera pazvakange zviri. Bhishopu Gandia vanoti vachaita gungano rokupemberera kudzokera kwavo kunoshandisa zvivakwa zvavo pamwe nekuchenura dzimba dzekunamatira idzo dzange dzave kushandiswa nechikwata chava kunonga.
Tinovimba kuti izvo nekuguma kwesondo riri kuteera tinenge tatora machurches edu ese. Taronga kuti musi wa 16 December tinoita service muAfrica Unity Square, apo tinozopinda mucathedral tichigeza tichipira kuna Mwari zvakare vanhu vedu vochidzoka kumachurches avo.
Vagandia vati vakuru vemuchechi yavo vakatanga kuongorora kuti midziyo yesvendo iri ichiripo here uye kana paine inenge yakabiwa kana kutengeswa, vanenge vakaita izvi vachamhangarirwa kumapurisa. Vatiwo vanoziva kuti vanhu vange vari kushandisa zvivakwa zvavo vakasiya zvikwereti, nekudaro vanofanira kubhadhara zvikwereti zvavo.
Maparishes edu ataure nevakuru vecity council uye zvakare newezesa kuti vauye vachiverenga mameters kuti vaone kuti patiri kutangira nemberi kwatiri kuenda ndo zvatinenge tichizobhadhara. Izvi zvange zviri kushandiswa for the past 5 years zvobhadharwa nevange vachizvishandisa.
Vagandia vatiwo vange vachirendeswa zvivakwa zveAnglican navakunonga vachadzingwa muzvivakwa izvi sezvo vange vari kuita izvi zviri kunze kwemutemo.
Munoziva kuti vange vari kurenda zvisiri pamutemo. Isu taakuda kushandisa machechi zedu kuti tinamatiremo. Tinovakumbira kuti vaonane nemachechi wardens nevafundisi mumaparishes imomo, ngekuti tiri kuziva kuti inguva yemaexams. Ngavataure nevafundisi nemachurch wardens kuti vaite some common agreement.
Bishop Gandia vashorawo kushungurudzwa nekubatwa chibharo kwevana pamuzinda weAnglican unochengeta nherera weShirley Cripps mudunhu reGoromonzi vachiti vakatokwidza nyaya iyi kumapurisa.
Nyaya iyi takairipota kumapurisa, mapurisa akatosunga munhu. Hatizivi kuti zviri kufamba sei, asi zviri mumaoko emapurisa ari kufeya feya nenyaya iyoyi.
Vanotungamira Anglican musha weGlenview muHarare vaShepherd Itai Munzira vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka pachechi yavo uye pave netsvina isingaite.
Patakaenda ipapo nezuro tichiona zvinhu zvedu kuti zvakamira sei, takaona kuti sewer system haisi kushanda, matoilets acho akabhloka, hapana mvura, hapana magetsi. Pane bhiri ratakanzwa re7000 remagetsi oga remvura tisati tataura kuti rakamira zvakaita sei. Musha wacho wakangozara netsvina zvekuti unoda kuzogezwa kunyange nechechi inoda kuzopendwa.
Bishop Gandia vati vakunonga nevamwe vavo vakasununguka kutsoka kuAnglican Church, asi vakunonga nezuro manheru vakaudza television yeZimbabwe Broadcasting Corporation kuti havasi kuzodzokera kuAnglican Church uye vachaendera mberi nesvondo yavo yeIndependent Anglican Church of the Province of Zimbabwe. Vakunonga vakanzi nedare repamusorosoro nemuvhuro vabude muzvivakwa zvese zveAnglican izvo vakanga vapamba kubva muna 2007. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.